Ongororo iyi yakaitwa mushure mekuona vakawanda vevanhu ava vasisaende kuzvipatara nemakirinika zvisinei kuti bazi rezveutano nemasangano akasiyana siyana ari kukurudzira kuti vanhu vaongororwe utachiwana pamwe nekuenda kunopiwa mushonga kana vachinge vawanikwa vainahwo. Vachitaura pamusangano wange wakarongwa nevezimbabwe lawyers for human rights maererano neongororo yavo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musesha maisivongle mutetwa vakati vanoita mabasa echifambi vari kushungurudzwa pamwe nekupomerwa mhosva kuparadzira utachiwana hweHIV AIDS. Vanoti ongoro yavo yakaitwa pasi pechirongwa cheSisters with a Voice yakaburitsa pachena kuti vanhu ava ndivo vanoonekwa pekupedzisira kana vachinge vaenda kumakirinika. Vanoti semuenzaniso mumwe mudzimai akashungurudzika chose mushure mokuudzwa namukoti wepane imwe kirinika yavasina kuda kudoma nezita kuti sei ainge achiita zvivindi zvekuuya kukirinika kuzotora mapiritsi asiye akazvitsvagira utachiwana ega.
How can a sex worker have high blood pressure?
Nesi vakabvunza kuti ko vanhu vanoita basa rakadai vanotobatwawo ne high blood pressure chirudzii. Vakati ivo tiri kutambisa mishonga kupa vanhu vakaita semi, tichitadza kupa vanhu chaivo chaivo vanenge vachinetseka nezvirwere zvakaita se high blood pressure.
Vanotiwo pane zvakawanda zvinoitika muzvipatara nemakirinika zvave kuita kuti vanoita zvechifambi varegedze kuenda kuzvipatara izvi sezvo vachitya kunonyadziswa pamberi pevamwe varwere.
So I think these nurses vakataura nazvina mufundisi nguva yamusewenzi kune mahura neyapana. We need to pray for these women. So mufundisi vakauya vakabudisa vakatura vasikana vakabva kusesha vakaiswa pasite pane vanhu ipapo vakasangana nezvava kukona. It's like a room where all waiting to be seen here and we are dragged into this corner and people are laying hands, speaking in tongues, and everyone was just
amai mutetwa vanoti kuita kwakadai hakuna kunaka uye sangano ravo richishanda nebazi rezveutano nemamwe masangano vave kushandana namukoti nevamwe vanoshanda muzvipatara kuti vabate vanhu ava pamwe nevarwere zvakanaka. Vanoti kana izvi zvikaitika vanhu vanosununguka kuenda kunotora mapiritsi avo HIV and AIDS nokurapwa zvirwere zvepabonde. Ongororo iyi yakaratidzawo kuti pane vanhu vanoita zvechifambi vanodarika zviuru makumi mashanu vakaenda kumakirinika esesha kubva muna 2009 kusvika pari zvino uye zvikamu makumi maviri kubva muzana zvevanhu ava zvaive neHIV and AIDS. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nyika haigoni kukunda muhondo yekurwisana neHIV and AIDS kana ikasapinza vanoita mabasa echifambi muzvirongwa zvayo kunwa mapiritsi anowedzera upenyu emaantiretrovirals kudzivirira chirwere ichi pamwe nekurapa zvirwere zvepabonde. Sangano renational AIDS Council rinoti riri kubatsira vanoita mabasa echifambi kuumba sangano ravo kuti vakwanise kuziya nyaya dzavo pamwe nekurwira kodzero dzavo. Mumwe anorama nemabasa echifambi akaita hurukuro nestudio 7 amai Sharoma Zviwa vanoti nhamo ndiyo inovasunda kupinda mumabasa aya.
Ndakapinda 2010 mwana wangu ane gore. Mai vangu vakashaya ndimulebha, murume wangu akasungwa taimu yandakasunguka mwana, saka I had nowhere to go. Marelatives chaivo chaivo havana kunditambira because ndandiane mwana. Saka ndakatoona kuti ndikada kuti ndimire ipapo handizokwanise kuchengeta mwana wangu.
Sachigaro wesangano reDoctors for Human Rights Dr. Rutende Bonde vanoti kodzero dzevanhu ava dzinofanira kukosheswa. Chirongwa cheSisters with a Voice chinobatsira vanoita mabasa echifambi nemapiritsi emaARVs kuvarapa zvirwere zvepabonde, kuvapa dzidzo pamusoro pezvirwere izvi, kuvadzidzisa kodzero dzavo pamwe nekuvakurudzira kuti vaende kuzvipatara kuti vandoongororwa utano hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.